DC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 26 ndira 2022 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vatendai biti nevamwe vavo vainge vadzingwa mudare reparamende vanoti vanogona kuendesa vanhu vakatyora mutemo kumatare. Hurumende inovimbisa kuti haichapunzi dzimba dzevanhu. Nasi bazi re United Nations riri kuongorora Zimbabwe munyaya yekusimudzira nekuchengetedza kodzero dzevanhu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Tevedzeri wemutungamiri webato idzva reCitizens Coalition for Change vatendai biti nevamwe vavo vashanu vainge vadzingwa mudare reparamende zvisiri pamutemo gore rapera vanoti vanogona kuendesa vanhu vakatyora mutemo kumatare. Vabiti vanomiririra Harare East uye vakadzingwa nevamwe vavo vashanu. Vabiti nevamwe vavo vanoti vakadzingwa sezvo vainge voferefeta nyaya dzeuori dzinobata vamwe vakuru muhurumende. Vari kuda kuendeswa kumatare vanosanganisa mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda vange vachitsika madziro kuti vatanhatu ava vadzokere mudare iri. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wavamudhenda kuti tinzodivi ravo, asi pavakambotaura nestudio 7 vamudhenda vakati vainge vakamirira kunzwa kubva kumatare vasati vadzora nhengo idzi mudare reparamende. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu abata umwe wevakadzingwa vaWilias Madzimure.
Ya, chaitirwa zvinhu izvi unovheriwo kuti mazuva atakaburitswa inini navabiti takanga tiri kupublic accounts. Takanga tine nyaya dzanga dzichipisa zvikuru dzatanga tichiita mazuva iwayo. Dzimwe dzavakazoti mazuva atangobuda mamwe mareports akatozoprepewa nenguva isingasimbosevenzi parliament zvakafanana nenguva dzezororo kuti vaprepare mareports vapedze sisatadzoka kuti zvakanyanya kuipa mumareports imomo zvisanyorwa. Takanga tine nyaya dzakafanana nedzokudema dziya dziya dzemagetsi anodhura akaitwa emainjini edhiziri zvichidhura kudarika kutenga magetsi kubva kunze. Takanga tine nyaya dzecommand agriculture.
Zvii zvamanga muri kuongorora apa?
Dzemabhiliyoni asingazikani kwaakaendana nhasi. Takanga tine nyaya dzakawanda dzatakanga tichitaura nezvadzo kuti tibatsire nyika kuti corruption isaita. Nenyaya dzakafanana nedze ava vanongotaurwa vana vatagwire yava nemakambani avo. Papa nenyaya dzakawanda. But papa nyaya futi dzakanga dziripo dzokuamenda constitution. Dzimwe dzacho dzaingoda kuti a seasoned member of parliament angoraisa maissues eprocedural nature chaiwo kuti zvinhu zvisaenda kumberi. Saka vanga vachizviziva zvavaida kuita, vaida kubvisa vanhu muparliament kuti parliament isashanda zvakanaka. Ndo zvavakanga vachiita.
Muchaita sei kune avo vakakudzivisai?
Kune vakanga vakatidzivisa kuti tisaita basa. Tichaonavo nezvokuita navo kana vakasenzeswa vacho kuti unongonyora tsamba uchizvizivewo pachako kuti panapa ndiri kureva nhema. Zvandiri kuita izvi hazvisi pamutemo. Tichaonavo kuti tichaita sei nekufamba kwenguva. But kufunga kwangu ndekwekuti muZimbabwe hatifaniri kuregedza vanhu vachiita zvokutamba nomutemo kusvika pakadaro. Kana munhu akanganisira mumwe kusvika pakadaro, aiwa, anenge akanganisirwa anofanira kungoonawo zvinoitwa pamutemo kuti zvinhu zvigadziriswe. Nyaya yakanga iripo imwe ndeyekuti alliance yaifanira kuparara.
Ine chinangwa chei?
Vaida kuti vanhu pange pane kusafunga kwakanaka, mbonga mupopoto, mubato rese. Ndo zvakanga zviripo. Panguva iyoyo hapana mumwe munhu aigona kuti muparamende asumudze muromo wekuti pataka pina mparlamendi panga pasina MDCT asikana pa kunzipa nema MDCT members ye parlamendi atowa nda kudaro iko musu wataka nda ku nomination taka nominatewa tichinzi MDC alliance zvinombogoneka chirudzi na nhasi the question that must be asked kuti zvikagona sei kuti munhu according to the electoral act munhu anonzi anopinzwa mu parliament ne party no mu sponsor achipinda mu parliament ino handi no musainira mapepa asiko zvinopa kuti vanhu vakadaro havasi mu parliament pava nevamwe vasina kavasainira
makanzi ne supreme court mudzokere kudare reparamende asi izvi hazvina kutambirwa navamudhenda ukaenda kudare high court zvakare kuti sarudzo dzisaitwe munzvimbo dzamunomiririra rakati kudii nezuro iro dare repamusoro iri rehigh court
dare repamusoro ratsinzira zvanga zvakataurwa najustice mafusire kudhara kuti isu tiri nhengo dzedare reparamende akanyora tsamba kuti tibude haikwanisa kunge akanyora tsamba yacho speaker haifa kunge akaverenga tsamba yacho uye hatifa kunge tatichiri kurambidzwa kupinda mudare kusvika iko zvino saka pakazotaura president musi wa5 vachitaura kuti kuchaita maelections havaifa kunge vakataura vachidoma zvigaro zvichakwikwidzwa zvichisanganisira zvedu isusu zvitanhatu izvi zvigaro zvanga zviine vanhu panguva yakataura purezidendi iyoyo nokuti dare rakanga ratotaura kare saka ndozvatsinidzirwa nedare uye dare razotsinidzira richiti kunyange pane anoda kukwikwidza angandokwikwidza zvake but hazvisizvo zvichatadzisa kuti tinge tiri mudare rehurumende nokuti zvokuratidzika kwazvo hapana chingakwikwidzwa nokuda kwokuti hapana zvechokwadi chinhu chinganzi chingade kugadziriswa
vawelias madzimure vanomirira kambuzuma mudare reparamende vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu westudio 7 Magweta yevagari veArlington Estates padyo neHarare eZimbabwe Lawyers for Human Rights nezuru akapa vanoona nezvokufambiswa kwemabasa ebudiriro mudunhu reHarare vatafadzwa muguti mazuva maviri ekuti vavimbise vagari kuti hurumende haisi kuzoenderera mberi ichipunza dzimba dzavanogara vamuguti vanoti dzimba idzi dzinofanirwa kupunzwa sezvo dzichikanganisa kushanda kwenhandare yendege yeRG Mugabe International Airport mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira mafunda vaudza Studio 7 kuti dzimba dziri munzvimbo iyi dzakavakwa zviri pamutemo tabata vamafunda kuti vatiudze zvizhinji
sezvanyorwa nebepa nawo reHerald nemusi wa25 January 2022 pakabudiswa story kauti nyaya yakairi pa front page by Herald newspaper wamuguti vachikotwa kana vachitaura mashoko ekuti hurumende ichazengeri neurongwa kuda kuputsa dzimba dzevagari vekuArlington Estates uko kunova kudhuze nekuHarare International Airport neimwe sebabu iri kuinonzi retreat yakakomberedza airport iyoyo saka izvi vari kuti wakagara panzvimbo yezvisirina bvumo nokuti wakagara munzvimbo inoindafia kana red zone inoindafia neHarare International Airport or yakunzi Robert Mugabe International Airport saka nokudaro takatagwawo nevagari vekuArlington Estates ndo wakabata magweta ezimbabwe lawyers for human rights zvamunozivawo kuti kana panenyaya dzina kumbonyekidzwa nokuchorwa kwekodzero dzevanhu takanangana neizvozvo izvi vari kuchema kuti maproperty rights avo akachengetedzwa mubumbiro muconstitution yezimbabwe kunyanyanyanya musection 71 of the constitution akuchida kuchorwa nemashoko iwawo kana nematreso nemaplans ekuda kuita demolish kuputsa dzimba dzavo
imimi semagweta matora danho ripi uye nemhaka yei
koma tinashe chinopfukutwa ndivo vari kubatsira vagari kuArlington Estates vakanyora gwaro tsamba musi wa25 ndira iwowo vachitonyorera vamuguti vachipokana nemashoko avo vapewa mainstructions avo kubva kuvagari vachiti zvabuda kuita izvo hazvisi pamutemo hazvibvumidzwi mazuva ana akupiwa gari ava vane matsamba avo akazvikwanira ekuvaka dzimba dzawaka waka watorine ni title deeds zvese zvitori mugwara vachitaura kuti wano matsamba vaina vakatobvawo kune vanhu vakawanda vanda vakawapa mvumo authority kuti vavake dzimba dzavo zvikadzipere. Saka vachinopfuukuta vapawa kuti maawa anokwana 48 hours, ndozvatingati mazuva mairi dzavari kuti tiri kukumbira kuti mupe chisungo chekuti izvi hamusi kuzozviita nekuti zvinhu zvavavhiringidza vagari ivava.
Vamafunda, chii chamunotarisira uye rini?
Semazimbabwe Lawyers for Human Rights takatomirira kuti tinzwe kuti vamukuti vachaita sezvataurwa zvakumbirwa nevagari vekuArlington Estates ivava kuti vape chisungo undertaking muchirongo, yekuti handisi kuzoita zvandabuda ndichitaura zvandanyoka zvabuda zvichinyohwa nebepanhau reHerald. Saka pari zvino takamirira kuti pachaita compliance nechinyi netsamba yanyorerwa vamukuti ivavo kuti zvino vagare mune zvakanaka.
Avo vange vari mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda vari parunhare kuHarare neStudio 7. Bepanhau ranhasi reHerald rinoti gurukota rezvedzimba vaDaniel Garwe vati hurumende inoda kuzivisa veruzhinji kuti hapana dzimba dzichapunzwa. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu 11 vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose, uye vamwe vanhu 235 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvishanu zvine 316. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vava zviuru 226 zvine 46,226. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakange vaive 4,248,300. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vave 3,277,002. Ukuwo vabaiwa nhomba yechitatu vave zviuru 46,700 Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu 10,000,000 kana kuti zvikamu 60 kubva muzana senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Bazi reUnited Nations Human Rights Council rinoona nezvekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu kunoitwa nenhengo dzeUnited Nations reUniversal Periodic Review Working Group nhasi riri kuongorora Zimbabwe kuona zvayakaita mukusimudzira nekuchengetedza kodzero dzevanhu mumakore mashanu apfuura. Mukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum Dr. Musa Kika vaudza Studio 7 kuti Zimbabwe yakapedzisira kuongororwa makore mashanu apfuura. Tabata Dr. Kika kuti vatiudze zvizhinji.
Musangano uri kuitwa zuva ranhasi kuGeneva kunyika yeSwitzerland ndewe United Nations Human Rights Council yatinoti iyo Universal Periodic Review. Apo nyika dzimwe dzinenge dzichiongorora Zimbabwe nekuchengetedza kodzero dzevanhu kwainoita yatiri kuti third cycle review. Pa5 years dzega dzega nyika neimwe neimwe nhengo yeUnited Nations inotarisirwa kuti inge ichiongororwa nedzimwe nyika kuti iri kuita mabasa akadini kusimudzira nekuchengetedza kodzero dzevanhu. Zimbabwe yakaita assessment yayo muna 2011 ikaita zvekare muna 2016. Pari zvino tapedza dzimwe 5 years, saka taakuita yatinoti third cycle.
Dr. Kika, ndiani achapinda mumusangano uyu?
Musangano uyu uchange uchipindwa nehurumende yeZimbabwe yakamirirwa na Minister of Justice vedu vaZiyambi Ziyambi pamwe chete nedzimwe nyika dzino foma yatinoti Universal Periodic Review Working Group. Saka dzichange dziri nyika dzichange dzine vamiririri vadzo vachinzwa zvizere kubva kune Zimbabwe kuti nyika yeZimbabwe iri kuitei kusimudzira nekuchengetedza kodzero dzevanhu, vachiisawo zvekare mibvunzo yavainayo kuhurumende yeZimbabwe.
Zvinobuda mumusangano uyu zvichaitwa sei nazvo?
Zvinobuda musarudzo mumusangano uyu ndo watinoti marecommendations zvinenge zvawanikwa nenyika idzi dzichange dzichiita review. Zvinotarisirwa kuti nyika yeZimbabwe inge ichiita, inge ichizadzikisa kana kuti inge ichiteedzera kuti tiwedzere kuchengetedza kwatinoita senyika kodzero dzevanhu, pamwe chete nekuteedzera bumbiro redu remutemo, pamwe chete nekuteedzera mahuman rights commitments kana kuti maobligations edu awanowanika mumatreaty yeUnited Nations nemamwewo zvekare mainternational treaties and conventions.
Dr. Kika, munotarisirei panopera musangano uyu?
Tinotarisira kuti panopera musangano uyu marecommendations awa anenge ava pachena, zvichiita kuti isuo masangano akazvimirira ega hurumende yeZimbabwe nevamwe vange vachiziva kuti hurumende yeZimbabwe iri kutarisirwa kuita zvipi kusadzikisa kodzero dzevanhu.
Avo vange vari mukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum, Dr. Musa Kika, vari parunare neStudio 7. Vasungwa vari mumajeri vanonzi vamire kusvika mwedzi unouya kuti vanzwe kuti vanokwanisa kuvhota here kana kuti kwete, mushure mekunge dare repamusoro raendesa kumberi chikumbiro chakaitwa nevamwe vavo kuti vabvumirwe kuvhota musarudzo dzese dzinoitwa munyika. Nhengo yeCitizens Coalition for Change vamakomborero arizivishe avo vakange vakavharirwa mujeri kwemwedzi gumi nemumwe vakaudza Studio 7 kuti vanhu vose vanofanirwa kupiwa kodzero dzekuvhota sezvinotaurwa nebumbiro remutemo.
Ichikaenda chaizvo chiri kukodzero dzevanhu, hapana padzati dzawanikwa. So tingori mutirongo, nekuti tikatarisa kusawana kodzero tiri kuvanhu vari mutirongo dzekuti vanyorosewo kuvhota vavhote. Zvinhu zvokuwanikwa chiro kune vari kunze, kuna vakutaza kunyanyisa kufuta nokuti havana zvitu. Tikaenda kuna na Kwanda, kuna na Plawai, kuna na Plam, kune vanhu vakaurwa nedambudziko rekukura hundi, vabereki vakafa, vanhu vacho vakasara havana kuwana mukana kuti vanyorese vavawane zvitupa. Nemhaka yai, nekuti pachitupa panga pachidiwa mai nababa kuti vanga vari kuwana zvitupa zvavo. Manje kana vasipo panofanga kupa madirect certificates, ende kusvikanoisa kwaurwa nekukura hundi hapana madirect certificates, nekuti hurumende haisi kubvuma kuti yakapara mhosva iyi yekuuraya vanhu vazhinji wavanhu. Saka madirect certificates hapana painyorwa kunzi chikonzero chakaita kuti vanhu vafe ikukura hundi genocide. Saka vana vacho nevazukuru vacho nechi havana zvitupa, havakwanisi kuti vanza vanyanyisa kuvhota.
Saka muri kukurudzira kuti paitwei uye nani naiva ruzivishe?
Izvi zvinhu zvikuwanikwa nevanhu vari mutirongo, hapana patakambonzwa isusu Zimbabwe Electoral Commission ichiikuinda kumajeri kunoti vanhu vanyorese kuvhota, hapana patakambonzwa zvichinzwa nomumajeri vavhota.
Vasungwa vanobvumidzwa kuvhota here?
Bumbiro remutemo riri pachena kuti chizvarwa chese chemuZimbabwe chinenge chasvika zera rema18 years, zera rekuti akwanise kunge munhu achinyorosa kuvhota uye nekuvhota, ane kodzero yekuvhota asati une zvichiitika. Ndiri kukurudzira veruzhinji kuti avo vari mumatirongo vanofanira kuti tifanira kuti tivataurirewo sezvo vakafogawo mauyo aonekwa ari, vanofanira kuwanawo kodzero kuti vanyese kuvhota.
Avo vange vari nhengo yeCitizens Coalition for Change vamakomborero aruzivishe vari parunhare kuHarare neStudio 7. Nezuro, Zimbabwe Electoral Commission yakaudza Studio 7 kuti haikwanisi kuvhotesa vanhu mumajeri nekuti mutemo uripo haubvumidze, asi ichitiwo haina dambudziko nekuvhotesa vasungwa kana vabvumidzwa nemutemo kuita izvi. Bato reMDCT inotungamirwa naMuzvare Thokozani Kupe rinoti harisi kuzopinda musarudzo dzemabai elections dzichaitwa musi wa26 Gurume gore rino, sezvo richiri kubva mukupatsanurana nerimwe bato reMDCT rinotungamirwa navaDouglas Monzora. chipanga mazano chamuzvare kupe uye vari ivo mutauriri webato iri pari zvino vanthando ndlovu vanoti nekuda kwaizvozvo bato ravo ranga risina kugadzirira zvakakwana kuti rikwikwidze musarudzo idzi
sekutaura kwakaita president weMDCT Dr. Thokozani Khuphe nechishanu vachitaura nevatori venhau bato reMDC harisi kupinda kana kukukita mumabyelections ari kuuya
zvikonzero zvipi zviri kuita kuti bato renyu risakwikwidza mumabyelections iwaya
sekutaura kwakaitwa nemutungamiri wepato achitaura nevatori venhau nemusuwo wechishanu akavaudza kuti sezvo pato richangobva kupatsanyurana takange tisina kugadzirira kupinda mumabyelections ari kuuya
vatsigiri vebato renyu vanotambira sei danho irori ratorwa nebato renyu reMDCT rekusakwikwidza musarudzo dzemabyelection idzodzi tichiona kuti vamwe vanogona kunge vanga vakatotarisira kuti vachakwikwidza musarudzo idzodzi
nemamiriro akaita zvino vatsigiri vetu kwese kwese muzimbabwe vari kufara vari kunzwa manyukunyuku kuti vakurudzire vamwe vanhu kuti varejiste kuti tivhote neuwandu hwedu gore rinouya saka this thing yekuti we are not participating in the upcoming by-elections is not going to disturb us at all
panyaya yenhengo dzeparamende zvakamira sei kana iwo Dr. Khuphe achindo mutungamiri webato zvinoreva kuti ndo vanenge vaine chekuita nenhengo dzebato reMDCT dziri muparamende pakamirawo sei ipapo
Dr. Khuphe akayambira paramendi neminister of justice kuti vaite zvakanaka vaite fairness pakutonga nyaya iyi akaunza the speaker of parliament kuti nyaya iri kuitika kuMDCT inofanana nenyaya yakaitika muna 2005 kuti mapoka eMDCT akatsemuka pakati pakati and hakuna kumbozvira kwarekodwa anyone from parliament because akange ari mafactions of the same party naizvozvo akayambira speaker of parliament vamudhinda neminister of justice yazihambisihambi kuti paite fairness kutonga nyaya iyi kuti unofanira kuti kusave nemp kana senator or councillor anorekorwa kuparliament or senate because ari kupoka iri kana poka iro akayambira minister of justice vazihambisihambi kuti paite fairness pakudistributa malocal finances akayambira iye uyezve minister of local government vadyai mwoyo kuti vaite fairness kumarecords kuti asavhise macouncillors ari kusapota Dr. Khuphe kana macouncillors ari kusapota rimwe boka rituku reMDCT saka ndizvozvo zvichaitika ndovimba kuti paogas of state achatambira yambiro yaDr. Khuphe zvakanaka
chipanga mazano chamuzvare kupe uye vari mutauriri webato iri pari zvino vamuthando ndlovu vari parunhare kuBulawayo naJonga Kandemiri weStudio 7 yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga
Studio 7 apo murisei vashamarari vese Studio 7 aiva tinotenda nebasa renyu ndine mufaro mukuru chaivo nezvakaitwa naPresident Chamisa neutungamiri hwavo nekuchinja zita kwavakaita zvaratidza kuti ndipuresidendi wevanhu ndipuresidendi anorwira kudziri dzevanhu puresidendi anoda zvido zvevanhu asinini zvekurwisana nezvezvigaro vanaKhuphe tinozvizivana namonzura kuti vari kushandiswa nezano kuita kwavo kuti varwise zvido zvevanhu saka ndafarira chaizvo chaizvo chiona vachamisa kuti vasiyana nezita vasiyana zvese nekala chese chinoendera neMDC vasiyana nacho ndo zvinoratidza kuti munhu wevanhu munhu anoda zvido zvevanhu saka ndinofarira chaizvo dai changofutirepo pana vachamisa ipapo muZimbabwe yaziva kuti chamisa ndiye ega anorwira kudziri dzevanhu vana monzura vanhu vari kushandiswa nezano usika muchiona vachifamba nemasoja nemapurisa mapurisa ari kudivi kwezano saka kwana vachifamba nemapurisa nemasoja zvava kuti uri wezanu pf ndiri muruti pakimbara
mangwana kana kana mukomajonga kandemira mukomablessing zvisulo tichifarawo zvakanyanyisisa nesita rachinjwa resita rebato rachinjwa tinofara tinofara zvikuru tinoti tatumira 2023 president vapinde pachigaro hurumende yezano imbozorora kuti yakona kutungamirira nyika ichiti vamonzora maapapi president atatozibato renyika ripi MDC alliance here kana kuti MDC team
vachamisa vachamisa tokutendai danho ramaita magona nokuti kune vamwe vanhu vanoita sekuchavavona vachadzimira manje izvozvi zvamatoita danho irori bondera vachabondera saka magona nokuti zita renyu futi ramati pairi tinorifarira pakuti rinopinza zita rokuti nesuwo tirimowo pane zvematongerwo enyika vana vezimbabwe macitizens ezimbabwe saka tarifaririra izvozvo kuti zita renyu rine chokuita nesu kureva kuti zimbabwe tisu tose kwete vamwe vachisara
ndini mbuya mberi ndiri kuda kutenda Chamisa ndafara nokupinda kwaaita zita nokuti zvazvichitotinetsawo namunzura uyu kuti anoda zita rinonzi alliance iro risiri rake wakamboti MDCT ndo yake zvino akuti futi MDC alliance ndo yake handinzwisisi kuti ipapo pakanga pakatiomera nokuti taiti tiri kuvhota tichivhotera vedu kandi tiri kuvhotera munzura waizopinda futoti MDC alliance ndeyangu saka vanhu vavava vari ipapa ndakuvadzinga futi zvotinetsa saka ndafara Chamisa wee ndafara zvokufara zviya
ndinokwazisai mose vashamarari repastudio 7 ini ndinoda kutenda chaizvo nezvakaitwa nemukomana zvekuchinja zita rekuti MDC alliance chinda mutriple c ndinotenda chaizvo kuti zvazvanetsa kuti zita raroita sekuti ndo rinodiwa nevanhu izvo vanhu vanoda uchenjeri huri mupati neshanduko iri kuuya nepati handiti maona saka ndiri kuti hai nemamiriro azvaita izvi mumwe nomumwe wakumira nezvake mumwe nomumwe wakumira nezvake muna 2023 mumwe nomumwe unenge wakumira nedzake manje apa ane vanhu nechange anichimira nevake asinawo vanhu uchange achingozoona kuti aiwa ko inini ndanchingori munhu ndasinini naanombotondisapota saka zvinhu zvinotendwa zvichaizvo zvaitika zvokuchinja zita zvinotendwa chaizvo saka handei kwakuenda kukenani kuna 2023 tione kuti mumwe nomumwe unondomira nedzipi mumwe nomumwe unondomira nevapi
musi unonzwi kwayangu audio pastudio 7 chido nguva izvizvi yapera mvura inofanira kuti nayo bhosi inanjambo yazonzwisisa unotonzwa uchitonzwa kuti munhu achiita kuti ndini ndiri pakati ka unonzwa audio yako nanonzwa kana the whole week monday to friday iwe unenge watone 4 years uchingosenda maudio yaifi yakanzwikwa pastudio 7 ndachambozva kuti manje problem yacho ndekuchichete katona vamwe uchaziva kuti zvinoda kubhadharwa here kuti munhu audio yako inzwikwo pastudio 7 zvinoda kubhadharwa ingotudza ichibhadhara tichiitwo mumbonzwo pfungwo dzedodwe tane makore tanonoka wande chiko uori here ndinachambonzwisisai
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera aiwa vateereri hatibhadharisi kuti tishandise maaudio enyu uye hapana zveuori zviri kuitwa asi sekutaura kwandinogara ndichiita pachirongwa chino itai maaudio enyu mapfupi asingatuki vamwe asi zvikuru ndezvekuti muite mwoyo murefu nokuti tinotambira maaudio akawanda zvikuru ko vanhukadzi muri kupiko tinoda kunzwa zvamunofunga pane zviri kuitika tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vatendabiti nevamwe vavo vashanu vainge vadzingwa mudare reparamende vanoti vanogona kuendesa vanhu vakatyora mutemo kumatare hurumende inoimbisa kuti haichapunzi dzimba dzevanhu
Nasi bazi re United Nations riri kuongorora Zimbabwe munyaya yekusimudzira nekuchengetedza kodzero dzevanhu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manyoro anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.